Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 27, 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti tiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Chanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union rinoti richange riine nyaradzo yemihoro yevarayiridzi ichaitirwa mune mamwe makereke nemusi wechishanu. Sangano rinomirira vashandi vehurumende riri kutarisirwa nhasi kusangana nevamiriri vehurumende pamusangano weNational Joint Negotiating Council. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro neavo vanotsigira kuti nyaya dzevarayiridzi dzigadziriswe nehurumende dzichaita nyaradzo mune mamwe makereke nemusi wechishanu. Mutungamiriri weAtus vaObert Masaraure vanoti svondo rapera vakachengeta mihoro yevarayiridzi, asi svondo rino vari kuita nyaradzo yemihoro iyi. VaMasaraure vakamirira kutongwa mushure mokusungwa svondo rapera varonga kuratidzira kwekuchema mihoro yevarayiridzi. Tabata vaMasaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Kutanga musi wechishanu tichange tichiungana varayiridzi tichikoka vemakereke tichichema kutambudzwa kuri kuitwa maticha, kutambudzwa kwekushaya mari nekushungurudzwa kwavari kuitwa nevemutemo pavanenge vachida kutapidza zvinyunyuto dzavo. Saka urongwa huri kutangwa tichatangira mukereke yemuno muHarare yatichange tichizivisa pamberi apa, patichange tichiungana neruzhinji rweZimbabwe runoda kuunganawo nematicha vachichema kushungurudzwa kwavari kuitwa. Urongwa uhu huchazenge huchitekeshera nyika yose patichazotenderera tichikofamba nenyaya imwe chete iyoyo kuti nhuna dzedu dzikwanise kutibatanawo nemamwe macitizens vachinzwisisawo kutambura kwedu, tichiisa chichemo ichi kuna Mwari kuti dai apindirawo pakushungurudzwa kwatiri kuitwa kwekushaya mari nekuwedzera kumbunyikidzwa, kuzvindikidzwa nemapurisa nekuvharirwa kumatrongo tichingochemera mihoro inotikwandira sevanhu.
Handiti mwakasungwa iko zvino izvi mukabudiswa pabeyo, zvisizi kukanganisi here nyaya yenyu yekumatare edzimosva?
Matare haatidzivise kuti tikwanise kusangana mumakereke tichinamata Mwari wedu tichichema pamwe chete semacitizens. Mabeo conditions atakapiwa haana izvozvo, asi kunyange dai mabeo conditions acho akanga achida kutirambidza kusangana kwemhando iyoyi, taisazorega tichiteerera udzvanyiriri hwakadaro. Tairamba tichienderera mberi tichisangana, nekuti hatingarege udzvanyiriri hwemhando iwohwo huchizvarwa pakati pedu, nekuti hunotidzivirira kuti titokwanisa kuenjoya kodzero dzedu sevanhu. Saka hapana chiri kukanganiswa, hapana kondisheni yakatarwa inotirambidza kuungana mumakereke tichichema kutambura kwatiri kuita sevanhu nekunyaradzana semacitizen.
Matimaziva here makereke amuchaenda uye kuti ari kupi, uye kuti chii chamunoronga kuita mukereke imomo? Munenge muri mumigwagwa here kana kuti munenge makangoungana pakereke yamunenge masarudza?
Tichiri kuita nhaurirano nevemakereke vakasiyana siyana, urongwa uhu ndehwekupinda mumakereke tichinamata pamwe chete nemas communities vanenge vachizvipira kunyaradza vari kushungurudzwa, vachizvipira kunyaradza maticha nemacivil servants vasisatambire masalaries, nekunyaradzawo mamacitizens ari kutambura, nekunyaradza vana veZimbabwe vari kushungurudzwa, vachirohwa, vachisungwa, vachivharwa mumatrongo pasina mhosva dzavapara. Izvi zvichaitirwa mumakereke, hapana vachazeka vachipinda mumugwagwa. Ingori nguva yekusangana kwemacitizens vachinyaradza navachiita matinoti manyaradzo pachishona.
Tingati zvekuita hurukuro zvatadza, zvaramba mava kuda zvemunamato.
Hurukuro dzose dzatazama dzatadza kubara pundutso. Hurumende iri kuramba yakaisa zvitanda munzeve panyaya yenhona dzedu. Inozongotorana neshamwari dzayo dzavanoda kumwa nadzisvo tugatsike, vogara pasi vosunga zvisungo zvinowedzera kusungirira mushandi munhamo nematambudziko dzakanyanya. Zvinove zvaita kuti tione kuti windo redu rekutaurirana renhaurirano ratovharwa kumberi kwedu. Tinovari kuda kuti titambure zvikuru kana toda kuratidzira mumigwagwa wowedzera kutitambudza nekutisunga nekutirova. Apa kwakutombosangana tichikumbira minamato, pakutoda minamato tichinyaradzana. Saka izvi inyaya yekungosanganawo nemamwe macitizens vachinzwisisawo kutambura kuri kuita maticha, tichinyaradzana nekupanana mazano kuti zvingafambiswe sei.
Mutungamiriri weAdhuziva Obed Masaraure vari parunare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro, sangano reApex Council iro rinomirira vashandi vehurumende riri kutarisirwa nhasi kusangana nevamiriri vehurumende pamusangano weNational Joint Negotiating Council. Izvi zvinotevera nhaurirano dzesvondo apo hurumende yakaisa patafura zvikamu zvinoita makumi manomwe nezvitanhatu kubva muzana zvokuwedzera nazvo mihoro yevashandi vayo kutanga mwedzi uno. Asi sachigaro veApex Council amai Cecilia Alexander vanoti sezvo vakanga vakumbira nguva yekuti vambotanga vanzwa kubva kunhengo dzavanomiririra vasati vatambira zvikamu zvehurumende izvi, vachatanga vasangana sevamiririri vevashandi vachinzwa zvakabva kunhengo dzavo vasati vasangana nehurumende. Mamwe masangano evarayiridzi akaita se Progressive Teachers Union of Zimbabwe neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe pamwe chete neHealth Apex Council anonzi akatoramba kutambira mari iri iri kuiswa patafura nehurumende iyi vachiti ishoma. Joanga Kandemiri weStudio 7 abata munyori weApex Council vaDavid Dzatsunga.
Wangu hurumende yakapa ofa ye76%. Isu sevashandi hatina kukwanisa kuitambira. Saka sevanhu vanga vabva kuvashandi vapuwa zvichemo zvavo nezvavanokwanisa kutambira, takatiregai timbodzokera kuvashandi tisati tichatokuwirirana kuti totora here mari iyi kana kuti toreka. Saka tichasangana tisati taenda kumusangano nehurumende, isu sevashandi totambira zvabva kumasangano anomirira vashandi vehurumende akasiyana siyana, tonzwisisana kuti vashandi vari kuti titore here kana kuti tireke. Saka musangano ndo uchapedza nyaya yokuti totora here 76% iyoyo kana kuti toreke.
Tiri kuona mamwe masangano evashandi vehurumende atobuda pachena kare achiramba iyo 76%. Zvinoreva here kuti ndo pfungwa dziri kubva mumasangano evashandi dzokuramba mari?
Izvo tinotozozvinzwa nokuti masangano atiri kuona ari kutaura anenge ari masangano asiri muApex Council. Isu tinongonyanya kutarisana nemasangano ari muApex Council. Ndo masangano atakati tindai munonzwa kuti vamunotungamirira kumapato enyu akasiyana siyana vari kuti chii, vari kuti titore here kana kuti tirege. Kana vakati titore tinotora, kana vakati tirege tinongoita zvinenge zvabva kuvashandi nokuti hazvisiri kwatiri isu.
Asi hamukwanisiwo here kutora zviri kubvawo kana kumasangano asiri nhengo dzeApex Council izvozvo sezvo vari vashandi vehurumende weiwa?
Sezvamunoziva zvinenge zvichibva pakuti isu tiri musangano kuti wemapato anogona kusvika kuma15-16 anomirira vashandi. Kwozoita kana kuti bato rimwe kana kuti maviri asiri muApex Council. Hatingatarisirwi kuti titore zvinobva kumapato maviri asiri muApex Council 16 harimo ati zvatinoda ndezvakare.
Imari iyi hamuri kutarisirawo imi sesangano kuti dai yapiwa vashandi?
Takapa pozisheni yedu kuhurumende kuti tinoda mari iyi kuti mushandi wepasi pasi anga achihora 4750. Kureva kuti kuti mushandi adzokere paanga ari October 2018 kungoti akwanise kutenga asina kuwedzerwa, angokwanisa kutenga zvaaitenga muna October gore rapera anenge achida 4700. Saka ndo pozisheni yatakapa hurumende kuti ndo mari yataitarisira kuti hurumende inge ichidi ichipa vashandi vayo.
Avo vanga vari munyori weApex Council vaDavid Dzatsunga vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. paita kukandirana makobvu nematete pakati pezanupf nebato remdc panyaya yokupambwa nekuitwa kashuramberi kwevanopikisa vemasangano akazvimiririra uye vamwe vanoita zvemitambo kubva bato remdc zvarati riri kuda kuratidzira svondo rapfuura vanhu vakawanda vari kupambwa nevanofungidzirwa kuti vasori mukuzeya nyaya iyi blessing zulu westudio 7 abata mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaenergy mutodi
taane vamwe veopposition vanoti kana varuza maelection vanotsvaga nzira dzokuti hurumende iite chokuti iri konewa iite chokuti haisi kubata vanhu vaya zvakanaka zvinoita kuti dzimwe nyika dziri kunze tadzo kutibatsira upenyu hwevanhu hurambe huchingooma sapatinosvika kumaelection vanhu vagumbuke vavhotere opposition saka izvozvo ndo zvatiri kuti aa toda vanhu vanonatsonzera nyaya iyi vanatsoona mapurisa edu ari kuzvitarisa tiri kuzviona hatati taane mutemo wokuti munhu akaripota nyaya yenhema anogona kuguma iye andiye haamuchitoko hatitati tanatsokuona taisa mutemo wakadaro asi tiri kuzviona kuti inhema dzoga dzoga dziri kubikwa nevanhu veopposition vachiita kusanisa hurumende kuti igone irege kusingirwa nedzimwe nyika zvakanaka
asi ka iwo mapurisa vamutodi vari kuonekwa wani pamavhidhiyo apa vachirwa vanhu zvisingabvumidzwe nebumbiro remutemo vanofanira kungovasunga vovaendesa kumatare
pasi rose kana munhu akaitora mutemo ukaita zviri kunze kwomutemo mapurisa anoshandisa minimum force havangasiyeka munhu akagara murodhi munofanira kufamba mosa akagara imomo ndiri kuita demonstration yanzine haifaniri kunge ichiitwa saka vanoshandisawo kambomadziya kutinda kavanhu kuti vabude mumarodi saka hatingati izvozvo zvinoitika muzimbabwe chete zvinoitika pasi rose mabhatanistiki iwayo hatinoagadzira muno anotogadzirwa kune dzimwe nyika dzine hurumende dzine mafektari anoziva kuti kunofanirwa kugadzirwa bhatanistiki yekutinda nayo vanhu kana vachinge vachirambira pasingabvumiti saka izvozvo hakusi kuti kutorwa kwekodzero dzevanhu ndo mabatirwa anongoitwa vanhu pasi rose nokuti toda nyika ine runyararo
takaonawo mauto achipomerwa mhosva imwe chete yekupfuura vanhu vamunangagwa vakavimbisa kuti vachaferefeta nyaya iyi pakaitwa mohlande commission asi nanhasi haina kuzadzikiswa zvayakakurudzira kuti zviitwe zviri kufamba sei
tine yatinoti mohlande commission yakaita marecommendations ayakaita president vedu vamunangagwa vakati pamarecommendations aitwa hurumende ichaona kuti yotangira papi kuti igone kuita kuti vaya vakanga vareiza maissues emahuman rights vakanga vareiza kuti masoja ndiwo akanga aita basa apfuura vanhu zvingatoongororwa zvionekwa kuti zvingaitwe sei saka tinoona hurumende yakaita masteps akati wandei panyaya iyoyo uye zvakaonekwa zvakare kuti pega pega panoitika mademonstration pane vamwe veopposition vanopinda mukati vaine zvigwagwagwa votanga kuita ivo violence vachipfuura vanhu zvoita sekuti masoja ndo apfuura vanhu
vaenergy mutodi vange vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu westudio 7 Blessing abatawo munyori anoona nezvesarudzo muMDC vaJacob Mafume
vamutodi munhu nowatoziva achiita zverumba munhu asati amboita chinhu chine seriousness muupenyu hwake munhu anongoita zvekuita ndombolo nezvinhu zvisingasetsi iko zvino yava nguva yekuti senyika tichiita siria tinge tichitarisana nekushushikana kuri kuita ruzhinji rwezimbabwe kana vatambi vedu vakaita sanagonyeti vari kubatwa nevamwe vese vari kurohwa vari kukuvara nevamwe vari kushayikwa mudzimba umo vachitorwa nenzira yakafanana kutaridza kuti munyika hamuchisina rugare munyika mava mbenge mbenge iye haangakwanisi kuita dambe nezvinhu zvakadaro tinofanirwa kunge tichigara pasi pamwe chete kuti tisaregera zvakadaro zvichiitika itai dzamara akadzimara mukurova munhu masikati machena munyika ino yezimbabwe ende hatifanirwi kukanganwa chazuro nehope nyaya dzekuita dambe nezvinhu zvakadai munhu ozoda kukumbira ruregerero vanhu vashayika vanhu varematwa zvinhu zvakaipa zvikuru
ko zvavari kuti ivo izvi muri kuzviitirawo kuti mufadze vekunze zimbabwe itemerwe zvirango nekuti hamusi kutaura nyaya yekuti zvibviswe
aiwaka vasitole nene takapota tatorwa pajekerere paiva nemafundisi echechi vakatonyora kutai wazakaitika izi achifanudunge zichiitika muZimbabwe. Vazhinji vari kudzoka vakakuvara, vari kutorwa mudzimba dzavo, vari kutorwa vavakidzani vachiona, vari kutorwa nevanhu vane futi, vobva vazvirova nekuzvizvambaradza kudaro uchiitira drama. Aiwa, hazvikwanisiki kudaro. Zvirikuitika ndezvekuti pane vanhu vari kuita zvinhu zvisiri pamutemo. Nyika yeZimbabwe iri kutadza kuchengetedza vana vayo vanopikisa nevamwe vese.
Izvi mungati zviri kusiya vanopikisa vave papi? Vanhu vachine chidokwa dokwa here chekuti varambe vachirwira kodzero dzavo kana kuti vanhu vakutya?
Aiwa, tiri vanhu vakuru. Hakuna munhu anotyidzirwa kunzi asazvisunungura. Hakuna munhu akazarirwa kuti mumwe munhu agare ari pamusoro pake. Vanhu vari kuziva zvavari kuda. Vanhu vari kuda kuti Zimbabwe igare ive nyika ine huchine mukaka ichitungamirwa navachamisa vanhu vaivo vakahwina election. Vachamisa nevanhu hazvisi kusiyana. Vangarohwa, mhepo dzingavhuvhuta, vangaita chipi nechipi chekuda kubvisa vanhu kuna vachamisa nerusununguko rwavo. Asi vanhu pese patiri kufamba, kwese kwatiri kuinda, vanhu vari kuti aiwa vakomana, chitinunurai, chitisunungirai, chitibvisai muhope dzakaipa idzi.
Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mubepa nawo Daily News mune nyaya inoti sangano reUnited Nations richaendesa nhumwa inoona nezvekodzero dzevanhu kuZimbabwe mwedzi unouya kuzoona mamiriro akaita zvinhu mushure mekusungwa nokupambwa kwevanhu vazhinji munyika. Muchronicle, hurumende inoyambira kuti Zimbabwe ingangobuda muConvention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora kuti igokwanisa kutengesa nyanganzi nzou nezvimwe painodira. Nhasi na 10 mangwanani ano, dare reHigh Court muBulawayo richange richinzwa chikumbiro chaIshe Ndiweni chekuti vapiwe mukana wokubvisa mari yechibatiso. Ishe Ndiweni vakatongerwa mwedzi 10 nemisere mujeri. Gweta ravo vadhumisani Dhuve rinoti vanotarisira kuti chikumbiro chaIshe Ndiweni chichatambirwa. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Hello Studio 7. Makadi zvenyu muri yeZimbabwe. Ndinokumbira Studio 7 kuti mundiverengerewo munamato wangu uyu padande mutande. Ndiri chinamatira Zimbabwe yose. Mwari vari kumusoro kudenga. Muriko kudenga itotindi pasi pano tenzi tachema nekuchemera kwemuri. Baba tiri mukati menzvimbo yeZimbabwe tatambura. Tanetseka Jehovha nehondo dzerima nehondo dzepasi. Baba wangu tiri kuya kwamuri tai zvinodiwa mukati menyika yeZimbabwe chakanaka ngachiiswe pachena. Vanoda kubatsira ngavabatsire mhuri yavo Mwari. Tatamburana munangagwa baba. Ndinokumbira kwamuri Jesu, makapa vanhu mweya yekufema. Mukati anoganhura upenyu hweumwe munhu ichava mhosva kumusoro. Isusu Mwari hatigoni kuganhura mweya wamunangagwa. Imi bedzi Jesu tiri kukukumbirai kuti munangagwa chigumisai mweya wake nhasi uno Jehovha kana muriko kana zvichigona. Gumisai mweya wamunangagwa azorore pazuva ranhasi chairo Mwari. Ndikunamata baba, ndikunamatira Zimbabwe. Nekuti baba munangagwa azotitambudza, munangagwa akonzeresa. Mwari wangu akonzeresa chembere kuti dzife dzichitamburawo here. Vana vadoko vachifa vachitamburawo here. Munangagwa anotongwa riini Mwari? Tiri kukumbira kubvunzai kuti munangagwa anotongwa riini Mwari tatambura natambudzo. Tambudzo wazotitambudza munyika yeZimbabwe baba. Zvakanaka zvinoda kuuyiswa anorambidza nekuda kunzi hanzi ndini mukuru. Zvakanaka zvese zvinodzorerwa shure nekuda kwake kuti handini mukuru. Mwari tachema kwemuri. Dambudzo ngaagumisa upenyu hwake nhasi uno. Ndiri mwana weZimbabwe ndakabarwa 1980. Nanhasi tiri kungodzvanyirirwa hatina kuona upenyu hwedu hwakasununguka. Tenzi wedu wetachema kwamuri Jehovha. Isaiwo munamato wangu padande mutande reZimbabwe paTwitter. Munangagwa anzwewo kuchema kwedu. Mwari atidaire munangagwa angofa nhasi. Tenzi tinopembera nekupururudza.
Makadini vabati veStudio 7. Asi tinofara ini. Ini ndinoitwa Tulani Mutetwa. Ndiri pa Welcome South Africa Free State. Ndinoda kupa kukomenda zviri kuitwa nehurumende yedu yava munangagwa. Handisati ndakambozviona zviitika izvi. Hazvinakidzi, zvinobhoa. Purezidhendi akashorwa zuva nezuva iye asingadzori unhu hwake. Munhu akaita seiye purezidhendi anofanira kuteerere zvichemo zvevanhu, nekuti iye anozviti akaiswa nevanhu. Saka akanga akumbungundidza zvichemo zvevanhu saizvozvo zvaari kuita izvi. Hazvitauri, hazvikombi unhuba. Purezidhendi unorarama nevanhu. Hino akanga akuita zvaari kuita izvo zvitaura kuti haasi kurarama nevanhu. Uya mhuka yemusango, wode kuite vhamba here rinopedze kurya vanhu? Hazvisi right man. Gavhumendi ingaione zvokuita. Every day mhuri yeZimbabwe inongochema yeidei zvadai. Dei nyika yati hatereri. Munhu akaita sei? Munhu akaita sei? Ndizvo zvavaidzingira mabhunu. Yowe maidzinge mabhunu echienda kwai vaZimbabwe ngaende. Apedza aude kuteera futi kwai mabhunu vadipa masanctions. Asi maiti kwai munokona kuzviitira tinorye hoa. Zvinotaure unhu here izvozvo? Nomana asati taona adikugara kuti akatitenderedza panzvimbo imwe chete. Azvitadza, vazvitadza, ngaaregedze mufanha mudiki atonge. Ndapedza ini.
Avo vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti muchitumira mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Ngatipotarisai zviri kuitika kune dzimwe nyika. Mutungamiriri weFrance vaEmmanuel Macron neAfrican Development Bank vaparura chirongwa chine mamiriyoni mazana matanhatu emadhora chokubatsira vanhukadzi vane mabhizimisi. Chirongwa ichi chakabudiswa pachena pamusangano weG7 chakanangana nekurerusira madzimai ane mabhizinesi kuti vakwanise kukwereta mari muAfrica. Zviuru nezviuru zvevanhu zvatiza misha yazvo mumatunhu anotaura chirungu mushure mokurwisana pakati pemauto nemapato anoda kuzvitonga kuzere muCameroon. Vanhu vanoita 40 vakafa mukurwisana uku. Umwe mubhishopu wekereke yeJeroma akapambwa. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muNew York, Dr. Tererai Trent, vakapiwa ruremekedzo rukuru nezuro muNew York, apo chiumbwa chavo chebronze chakaparurwa pedyo nemuzinda weRockefeller Center pamwe nevamwe vane mukurumbira vakaita saOprah Winfrey navamwe. Muzvare Beatrice Nyamweda akabva kuZimbabwe kuzozvionera ega achipemberera kukudzwa kwaDr. Trent. Tabata muzvare Nyamweda kuti tinzwe maonero avo.
Ini ndinonzi muzvare Beatrice Nyamweda.
Ko makavingei kuNew York kwamuri uku?
Kuzopemberera kuremekedzwa kwachiremba Tererai Trent.
Manga muchivaziva here?
From childhood.
Chii chamakaona?
Ndakanzwa kudzamirwa nemabasa avanobata kuMashonaland West Hurungwe District. Ndakaona. Zvinozviziva zvavanoita.
zvimwe zvacho zvakaita sezvipi?
Kuvakwa kwezvikoro, kusumudzirwa kwevanhu kadzi nevanakomana vanoshaya.
Kana makatarisa mabasa amakaona avakaita, zvinorevei kwamuri?
Zvinondipa kusumudzirwa kuti isu dai sevanhu tese tagona kusvikawo ipapo, kuti haisi nyaya yekuwana asi nyaya yerudo.
Chamakadzidza zvikuru pana Dr. Trent mungati chingava chii?
Rudo, rudo. Asi ndichidaro nekufamba kwandinoita naye nezvatinenge tiripo tese, munhu akazvirereka anoteerera kuziva kuti apa panoda kuitwei, zvobva zvabuda zvine chinoitika.
Chingadzidzwa nevanhu pana Dr. Trend chii?
Mwoyo murefu nekupa kune mufaro. Ivo vanosarudza kunge vasina kazhinji. Ndinoona muakaunti mavo mumwe mavo musina kana senti, musina kana dhora, asi vanosarudza kupa community yavo. Pamwe tinombopererwa neshuwewo, asi tapisiya tapa mari yese kuvanhu vese hurungwe.
Imimi moita sei?
Inini am a poor widow, but ndinopindawo in kind. Zvandiinazvo ndinovolunteer, ndinobatsirawo kueducata vasikana, to mentor the girls and the boys, kuti vakubva kuhigh school vakuenda kuuniversity vachapinda munyika.
Chamungati Dr. Trent vakasiyana nevamwe chii chamungati taurira ipapo?
Vakasiyana nevamwe because vari down to earth. Haumukana ukatosvika pane vanhu kuti uti ndiwo Dr. Trent unoramba, because vakazvirereka.
Mungaziva here kuti vangava vakabatsira vanhu vakawanda sei?
Iro gore rino chete 2019 pane 10 students vakaenda kuUZ and 5 students vakaenda kuMupure Technical College. Then vana vari munharaunda vanodhipenda, vanorarama neupenyu hwaDr. Trent vakawandisa.
Muzvare Beatrice Nyamweda vakabva kuZimbabwe kuzopemberera kukudzwa kwaDr. Trent vari parunare kuNew York neStudio 7.
Chema, ini ndachema.
Inki G Mugarden. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union rinoti richange riine nyaradzo yemihoro yevarayiridzi ichaitirwa mune mamwe makereke nemusi wechishanu. Sangano rinomirira vashandi vehurumende riri kutarisirwa nhasi kusangana nevamiriri vehurumende pamusangano weNational Joint Negotiating Council. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.